asi vanhu vana vanosanganisira munyori wedu mukuru varonzo richere chese chenodi wemasinamendi wese wekukadzi ndawana Precious Ndlovu naJeshi Druri vatorwa zvichiri pamutemo nevanhu vanoshandira hurumende vatingati mafia evo vavatora kugreystone park munguva dza 10:45 AM vakatora nguva yakatirebei vasina kumboendeswa kumapurisa magweta aferari dishi achimhanya harari yese yacho vatsvaga kuti vaisipi vazowanikwa masikati ano
pavatorwa apa pane anyatsoona here kuti vanhu ava ndivanani
Vanhu chakwanisa kunyanyoonekwa imota yavatora yanga iri Toyota RAV4 asi vanhu vanga vakavatarisa vati vanhu havanga vasina kupfeka yunifomu asi mukuzowanikwa kwavaita zviri kunzi vanhu ava vanogona kunge vari vasori vehurumende vanoshandisira president's office vazowanikwa vari paHarare Central Law and Order Section ndokwavazoendeswa asi vachiri mumaoko emapurisa ende magweta ari mubishi rekuedza kuona kuti vanga vaite kuti sei kuti vareleswe
Vakuru vesangano renyu pavatorwa vanga vachiitei
vanga vari musangano wekudzidzisana zvinoitwa kana muchidzidzisa vanhu vakura toti kudzidziswa facilitation education izvo zvinoenderana nedonzo redu seunion rekuti tikurudzirawo kuwanikwa kwedzidzo nevanhu vose avo vakabvenge vashaya mukana wekuenda kuchikoro vachiri vadiki nevari kunzvimbo dzakasaririra
pane changa chakaipa here nemusangano uyu
Musangano wangu wari pamurawo wangu nenyaya yekuti isu tiri bato rinonga tiri boka rinomirira vadzidzisi saka misangano yedu yose inotenderwa pamutemo kuti misangano yemaprofessional bodies inotenderwa kunzi iende pasina involvement yemapurisa
vese ava inhengo dzeatuzi here
nhengo dzedu dzeatuzi dzinozoti vachere navandawana vamwe vairi ava havasini nhengo dzeatuzi
saka munofunga kuti chakonzera zvichii
hatina zivo yakati wandei asi chatinoona ndiche kuti tine hurumende yaakutya vagari vemunyika mayo yavinhu vanotungamirira mukutya kwavo uko vaakungoti pavangowana macitizens vakaita vairi vatatu vaakutongovhunduka kuti pamwe pane zvisina kurongwapo ava macitizens ari innocendi anga achitongozoenzererawo neupenyu hwavo zvinongoitawo vamwe zviri nomo asi nenyaya yekuti mamembers eatuzi zvinongotarisirwa kuti pavaungana hurumende inovhunduka ichitya kuti pamwe vari kuronga kuipandukira ivo vangorowo macitizens vane upenyu hwavo vanongoziraramira
pamavaona imimi mavona vakadii
tavona vari raiti vari kungoratidza kuvhunduka asi vari kuti vari raiti zvavo patasvika tichingotida kuvaona hatakwanisa kutaura navo tazoita zvekurambiswa kuti titaure navo asi tavona vachiratidza kuvhunduka asi havana kuratidza kunge vane kukoa vaita